tangoti izvozvo mari yatinowana yeAIDS mari inobhadharwa iri RTGS. Asi tirikutarisirawo kuti mukufamba kwenguva sezvo vamwe vaakubhadharawo mitero yavo yemataxis nemaus dollars inogona kunge taakuwanawo nemari ichiuya iri maus dollars. Patakataura nehurumende tichitaura dambudziko redu, ministry of finance or minister of finance vakati pamari dzinenge dziripo dzinenge dzichitenga zvinhu zvakaita semishonga vachakuwedza nepavanogona kuti mari yedu irambe ine uremu hwakaerana. Kana takati tichatenga mishonga vachinenge vachitipa mari ne 1:1. Asi izvi hazvisati zvakwanisika kuitika hazvo, nekuti tichikutaura navo kuti zvinofamba sei kuti tikwanise kunge tichitenga mishonga yemaARV semataurira avakapromisa kuti vanenge vachikwanisa kuti vatipe mari yekutenga mishonga yatakati izvozvo tichatenga senyika.
Saka pari zvino muri kutenga mishonga iyi sei, tichiona kuti mari yemunyika yasiyana zvikuru nemari yekunze?
Gore rino hatisati takwanisa kutenga mishonga, tichakangomirira kuti tinzwe kuti kubva kuhurumende kuti zvichafamba sei, nekuti kutaura vakataurawo asi vakati izvo ndo zvatichakwanisa kuita sehurumende. Saka takamirira kuti tinyatsonzwisisa kuti zvichafamba sei kuti tiwane mari yacho. Hatisati takwanisa gore rino kuti tinge tatenga mishonga yatakati tichatenga.
Saka vanhu vari kukwanisa kurarama sei kuti vawane mishonga iyi?
Zvino izvi mishonga yatinotenda isu seNational AIDS Council tinotenga mishonga mishoma, kana tichitarisa kuti mishonga inodiwa muZimbabwe vanhu vanorarama neutachiona vanongangotipa vanhu 1.2 million vari kupuwa mapiritsi. Isu tinotenda mapiritsi evanhu ndofungai vanoita about 200,000. Saka kozinezvi mari yatiri kuseenzesa imari iri kubva kumapartners edu akaita sepepa naana Global Fund, ndo mari dzatiri kuseenzesa ebetinge ndo. Saka ndo mishonga ichiripo ipo zvinezvi.
Ko iro denda kana kuti chirwere chiri kukwanisa here kunge chichicontainwa, tichiona kuti vanhu vari kurambawo vachikura vanga vari vadiki vachikurawo vachiita active?
Ndoona sekuti inini chirwere chiri kukonteinwa zvakanaka naka, nekuti kana vanhu vari kumwa mushonga kutapuriranwa kunoita kushoma. Saka ndirikuona sekuti dambudziko ratinaro rava rinani pfuura zvataive nazvo, nekuti chikuru ndechekuti vanhu vari kurarama here. Saka ndingangoti kozinezvi vanhu vari kurarama vangangovawo vanenge vari pamushonga, asi vanhu vari kurarama vanhu havasi kufa. Chikuru ndechekuti vanhu vararama. Saka ikoino tinangoti vanhu vari kurarama ndo zvikuru izvo.